Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina Chivabvu 16, 2019 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Kune avo vanotandara nesu paFacebook page yedu, nhasi hatisi kuvapo paFacebook page chinenge chinemi mangwana. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. America inoyambira zvizvarwa zvayo zvinoda kushanya kuZimbabwe kuti zvingwarire kubirwa uye kusagadzikana kuriko kana zvichenga zvapinda munyika iyi. Veruzhinji vanoyambiwa pamusoro pemakombi anonzi anosiya vanhu munzira kuti vabhadhare imwe zvemari yokupedzisa rwendo rwavo. Gurukota rezvemari vamuturi Ncube vanoudzwa kuti veruzhinji havachina ruvimbo navo. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yeAmerica nechipiri yakayambira zvizvarwa zvayo zvinoda kushanya kuZimbabwe kuti zvingwarire kubirwa pamwe nokusagadzikana kwezvinhu kana zvichinge zvapinda munyika. Muyambiro iyi, America iri kuudza zvizvarwa zvayo kuti muZimbabwe munoparwa mhosva dzechisimba dzakafanana nekurohwa, kupindurwa mudzimba kana kupwanyirwa dzimotikari. Inokurudzirazve kuti zvizvarwa zvayo zvisabudise mari pese pese, zvisapinda mumisangano yezvematongerwo enyika, mukuratidzira kanawo kumagungano uye kuteverawo yambiro dzinenge dzichiburitswa mumapepanhau nenhepfenyuro zvemunyika kuitira kuti zvikwanise kutora matanho nokukasika. America yakatiwo mapurisa haana zvikwanisiro zvekuti vakwanise kutora matanho ekudzivirira kuparwa kwedzimhosva dzakadai. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica uye chiri nhengo yeZANU-PF vaFrank Guni kuti tinzwewo pfungwa yavo.
Tingati chinhu chisina kutinakira seZimbabwe nekuti pese panodzi America yapa yambiro kuzvizvarwa zvayo kuti chenjererai kana muchienda kunyika yakati. Zvino afekta zvinhu zvakawanda, kungava kufamba kwevashanyi kana vanoitawo mabhizinisi vanotanga kutya kana kuvhunduka kuti iko hakusi kunyika yakanaka kuti tishanyire ikoko. Saka zvinotidzorera kumashure takatarisana nenyaya dzezveupfumi, uye zvinopawo mibvunzo yakawanda kuti chii chiri kuitika munyika yedu chaita kuti America iyambire zvizvarwa zvayo kuti munyika hamuna kumira zvakanaka. Saka inyaya dzinenge dzichida kuti dzikurumidze kutariswa kana paine zvinoda kugadzirisa zvigadziriswe nekuchimbidza.
Asika pane vamwe vaguni vari kuti hapana chitsva pane zvese izvi, zvinhu zvagara zvichingoitika muZimbabwe zvekubiwa kwezvinhu pano nepapo, zvingaita here kuti zvibva zvanzi zvasvika pamhando yepamusorosoro?
Tinoziva kuti America haingopa yambiro iyi zvenhando. Vane vanhu vavo vanenge vari munyika imomo vasori vanoita basa rekuongorora kuona kuti mamiriro akaita zvinhu munyika ipi neipi zvayo akamira sei. Saka harisi dambe mukaona America ichipa yambiro iyi kana uchenjedzo iyi. Hongu nyika dzese dzese hakuna kusina mbavha, hakuna kusingaite mhirizhonga. Asi zvandambotaura kuti tinofanira kuzvibvunza kuti chii chaitika, chii chavari kuziva chisiri kuzikanwa nejekerere reZimbabwe. Zvinotaura kuti pane zviri kuitika zvavaona zvakakosha.
Asi mungaona here hurumende yeZimbabwe ichitorawo nyaya iyi senyaya iri siriasi sezvamuri kutaura?
Inotosungirwa kuti idaro. Isusu sezvizvarwa zveZimbabwe, koitawo vari muhurumende, koitawo vamwe vanoyambira vari muhurumende, tiri kutokurudzira nekutaura nevatinogona kutaura navo kuti aiwaka, musatore nyaya iyi sedambe, itai kuti tiongorere tione kuti chii chiri kuitika.
Abo vanga vari nengo ya ZANU PF wa Frank Guni vari parunare mu Washington DC na Jonga Kandemiri we Studio 7. Sangano re Passengers Association of Zimbabwe riri kuyambira veruzhinji kuti vachenjere mamwe makombi anotakura vanhu achizovasiyira munzira kuti vakwire imwe zvekombi vachibhadhariswa kuti vapedzise rwendo rwavo. Mumashoko avatumira kuvatori venhau, mutungamiri wesangano iri vatafadzwa Goliath vati sangano ravo riri kutambira nyaya zhinji dzakadai kubva kuvanhu. Vamwe vachiti vakanosiyirwa kukwekwe ivo vabhadhara kuenda kuBulawayo. VaGoliath vati vari kukurudzira vanhu kuti vatarisise makombi avanokwira uye kuti vazivise sangano ravo kana vakasabatwa zvakanaka mumakombi avanenge vashandisa.
Vanhu vemakombi vanofamba mahaiwe vatsvaga katika kakaipa zvikuru. Singe makombi anofamba muna Bulawayo. Bulawayo Highway vakutakura vanhu vachiasira munzira ivo vamboti vari kuenda kuGweru vamwanisirwa mukadoma kana kuti muchegutu vopinzwa mune imwe kombi vachiramba vachingochinja vanhu zvichienderana kuti vari kuperera kupi. Izvo zvinozoita kuti hama neshamwari dzinge dzichirasikirwa nemuzivo kana kuvhiringika pakufamba nekuti vanenge vachingopinzwa mumakombi vasvika pane rimwe guta kuti vazosvika kwavari kuenda. Dzimwe nguva vanonzi mari ini yaperera pano nekuti vanenge vasingazivi kuti munhu apuwa mari iyeye. Saka tiri kuzivisa vafambi vese kuti vanofamba nemugwagwa waBulawayo Road kuti vange vachiripota kuita kwakadai kumapurisa eZimbabwe Republic Police kana kutiudza vePassenger Association panhamba dzinoti 0712 33 33 0. Munokwanisa kutibata pa 0773239688 zvakare. Tinzwisise tibatsirane tione kuti matakurwa zvakanaka. Hamusi kudiridzirwa kana kutyorerwa kodzero dzenyu pamunenge muchifamba. Tinokumbira kuti mutorowo manamba plate yemotikari idzodzo kana mufananidzo wemotikari nenamba plate kana kuti makombi crash kana zvichiita makaona mukana, asi musazoita kuti zvinozokuomeserai nevanhu ivo.
Avo vangu vari mukuru wePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath. Dzimwe nhengo dzeparamende nezuro dzakaudza gurukota rezvemari vamuchuri Ngwiwe kuti veruzhinji havachavimba navo munyaya dzeupfumi sezvo zvose zvavakaita kubva pavakagadzwa segurukota rezvemari zviri kuomera veruzhinji mukurarama kwavo. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Nengo inomirira Norton yakazvimirira vatemba muliswa vaudza vanxuve kuti hurumende yakatanga ichiti bond note raive neuremu hwakafanana nedhora rekuAmerica, asi ikazozvishandura izvo zvakaita kuti vanhu varasikirwe nemari dzavo. Vatiwo pari zvino vemabhizimisi vari kutara mitengo inoenderana nemutengo wemari pamukoto, izvo zvinoita kuti mitengo iyi ive pamusoro zvakanyanya. Vamuliswa vati kuita kwakadai ndiko kwaita kuti vanhu vasavimbe navo pamwe hurumende.
Hapana achaivimba nemi kana nehurumende. Makamboudza vanhu kuti mabondi akafanana nema US dollars, asi mukazvichinja kuti mubire vanhu mari dzavo.
Asi vanxuve vati nhengo dzeparamende dzinofanira kuvimba navo nehurumende sezvo vari kuvandudza mashandiro emabhanga nekushandiswa kwemari munyika kuti zvinhu zvinakire veruzhinji. Vati pane matanho akawanda avari kutora achaita kuti zvinhu zvinake munyika. Mumiriri weKwekwe Central vamasango Matambanadzo vaudzawo vanxuve kuti nyaya yekusiyanisa uremu hwemabond nedhora rekuAmerica yaomesera vanhu vakawanda munyika.
Vakachinja vachienda kuRTGS, iyo yakabva yachinjawo. Ndi wakai venya ni 2.5 vashitanga. Iko zvino kutarwa ndudzi nhasi ni iri pa 3.5 kuma banks kana uchida kuchinja mari yako US into RTGS. Saka asi masarare ari ipapo namanje. And the food zakare, Mr. Speaker, yeka chicha zakare chendra na mpishisha kwa wakaita hako, penya kwa wakaita hivo, pashao minister.
Vati zakakosha kuti hurumende yuone zaenga ite kuti marize wa shanti vayo, neve makamba na kazumirira, zawezirwa kuitira kuti ziendra ni kutura kwa vikita zinu. Asvanguwe vati hurumende, yakato gazirisa miworo ya wa shanti vayo, ndosa kairu kuwapa marize kubazirikana. Vati wabano ziwa kuti wa shanti makamba na kazumirira, varikuwezirwa mari dzavo dzavanotambira asi vamatamba nadzo vati mari yakawedzerwa vashandi haina zvainobatsira nekuti mitengo yezvinhu yakakwira zvakanyanya.
Kuti zvakaita zviri pachena zvakaita nehurumende hazvina kumbovanda misisasikape zviri pachena kuti vakati ivo RTGS haienderani neUS zviri pachena kuraita kuti munhu angachiora neUS 250 anofanira kumutwa times 2 sarari yake ni $250 which means,
Asvanguwe vati havasi kuzowedzera miworo yevashandi kuti ienderane neuremu hwemari yekuAmerica vachiti kunyange hazvo mitengo iri kuita chamuramba mhuru mitengo yezvimwe zvinhu yave kudzikira nekuti zvave kutengwa nevanhu vashoma. Vati zviri pachena kuti vemabhizimisi vari kutenga mari yekunze pamukoto asi ivo vachifanira kutenga mari mumabhanga. Vati pari zvino mabhanga ane mari yekunze mamiriyoni mazana masere emadhora ekuAmerica uye iyi ndiyo mari inofanira kushandiswa nemaindustry nemakambani. Pataenda pamhepo vanyuve vange vari kutarisirwa kutura kuparamende mamiriro akaita upfumi munyika. Mone monyaya mumiriri wechipinge East vaMatthew Mulambo vati havasi kufara kuti vanhu vakagariswa patsva nehurumende kuma 2000 vari kudzingwa munzvimbo idzi zvisina chikonzero. Vati izvi zviri kuitika munzvimbo dzakawanda munyika.
Tivatoudze mutemo wehurumende kana polisi yehurumende maererano nevanhu vakagariswa patsva muna 2000 asi vaakuduswa vachipuwa ma 7 days zvikuru kuchipinge kushangani Gokwe nedzimwe nzvimbo vakagara muna 2000 vari kuduswa vachipuwa ma 7 days ngavatipe polisi yavo yeministry. Thank you.
Mutevedzeri wegurukota rezvekurima va Douglas Karoro vati vanhu vari kudzingwa ndevaya vagere munzvimbo dzisingakodzeri dzakaita semafuro emombe kana matoro.
Tine vanhu vakanozvigarisa munzvimbo dzisingafanonge dzichigarisa uye vasina magwaro ekugara munzvimbo idzodzo. Mr. Speaker, ino yanguva yekuti increase production and productivity azvigone kuitika kana vanhu vakagara munzvimbo idzodzo dzandataura. We want to bring sanity, Mr. Speaker, to the agricultural sector.
Pane mhuri dzakawanda dzakadzingwa mumapurazi adzakapiwa nehurumende makore akawanda apfuura kuChemagora kuMidlands nekumashonaland west uye vakarwira hondo yerusununguko vari kunyunyutawo pamusoro penyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Chombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mubepanau reHerald mune nyaya yechikwata chenhumwa nhanhatu dzinobva kuUnited Nations, Angola neCape Verde dzauya kuzoongorora kuti commission inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption inoita basa rekurwisa uori zvakanaka here. MuDaily News mune nyaya yePublic Service Commission iyo inoti vashandi vayo vana vakafa uye vamwe gumi nevaviri havasi kuzikanwa kwavari zvichitevera kuvhiringwa kwakaitwa Zimbabwe nedutu mpengo idai. Zimbabwe Mail ine nyaya inoti mapurisa ekuPort Elizabeth kuSouth Africa asunga muchairi wendege Kelvin Zirema wekuZimbabwe anonzi akatyaira motikari yake akadhakwa akatsika nekuuraya munhu nekudimbura gumbo remumwe mudzimai ndokuzobondera motikari ina dzakange dzakamiswa padivi pomugwagwa. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Masikera sei vateereri veStudio 7, neni varidzi vechirongwa studio 7 nasi ndongo taurao point yangu ndichida kubvunza kuna maikupe avo vari kuti ndivo vakasirwa chigaro chigaro chavakasirwa ndeche MDC Alliance here kana kuti ndeche MDC team zvichimirira Thokozani here kana zvichimirira Tsvangirai. Then pane imwe point zvakare ndoda kuti ndizivewo kana vakateerera kuti zvoni kana ivo vachiti vakasiyirwa chigaro kose vakaita congress yavo kose vakanga vachicontesta kuda kuva president vasina kujoina yekwa MDC Alliance. So sei vakanga vari muballot box vachida vachicontesta vachamiswa vari muballot box vachicontesta sei nhasi uno vakuti ndiwo muridzi weMDC. Ndoda kungoziva kuti MDC Alliance here yavari kuti ndeyavo kana kuti MDCT Thokozani atizive. Please kana vakateerera ngavativudzewo kuti MDC ipi yavari kuti vakamiririra. Tese vateereri tinzwewo. Ndatenda zvangu. Zita rangu ndonzi TK.
Makadii mose vashamarari vetudio 7 nokutendai zvikurusa chirongwa chenyu chamunoita chinotibatsira kunzwa zviri kuitika nyika redu. Inini ndoda kutaura pahurumende apo yedu yeZimbabwe yaakukanganisa hazvina musoro zvavari kuita izvi kuti vanounganidza mari voisa pabhajeti uya kubhadhara varungu vakaenda hazviri kuti kuvabhadhara vachadzoka vachinoinvesta muZimbabwe zvakare havadzoke dai mari iyoyo vatoigadzirisa zvekudiwa muZimbabwe edza vaiisa kubhajeti remagetsi vagadzirisa magetsi vavo vanhu vaone magetsi munyika kana kuti voita kuti mvura vanhu vaone mvura kana kuwedzera maticha mari yavari kudai vana vaende kuzvikoro vana vadzidze vezi vana vanobva kudzidza kunoda kwemari asi vari kuwana mari yekubhajetira kuti vape varungu vasina chiyamuro chavanoita muZimbabwe hazvirevo kuti vachadzoka kana pachingova nehurumende yezanu pf varungu havadzoke kutambisa nguva kwavoita ngavarega osinetsa ndetuka tunit ndimuno mujobhedu vatiri kutambura titambura muno tichaza kurarama tiza munyika nekuda kwenhamo vasaya nezvavari kuita izvi vazvina musoro
hatiza kuda kutoti tionge mwari kuti mwari dai vatibatsira nyika yedu yeZimbabwe igadzirike zvinhu zviite zvakanaka tochirega kutarisa munhu wame tichirega kutarisana asi tobatsirana tose tobatana kuti nyika yedu inake nekuti zvinhu zvakaoma ndeitwa pasimon ndiri kuno kusouth africa
masirasi vashamarari vestudio 7 vanajonga kandemire tinokukwasisa nemufaro inini nyayangu panyaya yekunyika kwedu kuzimbabwe nyaya ingoripo ndeyekuti Zimbabwe kune maminerals mari yakazara munyika medu maresources tinawo tine maresources tine diamond tine gold tine platinum muzimbabwe ende maminerals emuzimbabwe painternational market maminerals anotengwa nemari yakanaka vakawanda vari vanhu vakapedza zvikoro vakapasa vane madiploma vane madegree nemaskilled people vari kutiza nyika instead yekuti tidevelope nyika yedu vatiri kutotiza tidevelopa nyika dzevamwe vanhu andiingoni inyaya yekutsvaga zviri nani zvinogona kuti ndinoraramisawo mhuri yangu pane kuti ndisenge nditambira 200 kana 400 rtg okuti hapana kana 3 days dainokwanisa kundisevha nemhuri yangu mumba mangu saka ndotonyatsoona kuti inyaya muskilled saka zviri nani kuenda kunotsvaga nyika ndozvatinopihwawo mari yekuti ndigone kuraramisa mhuri yangu nyaya iripo ndeyekuti vatadza kurama nyika vari navo ngavasiyane nazvo vape vanogoda tinodzoka timhanya kumusha ende Zimbabwe haimbotori 6 months tinenge tadzokera pedu paya paubreakfast republic ndatenda hangu ndiri pamupumalanga.
Makadii vana mukoma Jonga vana mukoma Blessing pastudio ndodambotaura zvangu nenyaya madhuku vamadhuku vano ziva kuti chii chakauyisa masanction but havana kana nemuziwano wavakambotiwo vanhu vanofanira kuti vaungane vabvunze kuti ndiani akatumira masoja mugwagwa kunopfuura vanhu vairatidzira ndiani aitumira masoja kuti apinde mudzimba dzevanhu vachirepa madzimai nekukanda mategasi mumadzimai akazvitakura nepamuviri havana basa nazvo zvekufa kwevanhu hamuna basa nazvo munofunga kuti kudai zano zvafamba zvakanaka zano pf yarega kusongwa yaroga kusorewa neutongi hwayo hwakaipa hwairi kuita zano pf iri kutonga nedemo please zano pf vanhu vatambura vanhu vakatsamwa muzimbabwe nekufa kwevanhu nekushungurudza vanhu nekumbunyikidza kodzero dzevanhu yakazvibvira kare zano pf vanaitaidzamara vakashayikwa hapana kana ari kuzvisimudzira musoro vakone hwaye zvino kutonga nyika vochema nemasanction havazivi here chakauyisa masanction vanoziva saka sei muchimhanya kuda kunoita nhaurirano dzekuti nyika ngainge mberi enda mberi sei nyika ine ropa tangai mataura nyaya vamadhuku dzekufa kwevanhu kuti ndiani akatumira masoja mumugwagwa kunouraya vanhu ndiani akatumira masoja mudzimba dzevanhu vachirepa vanhu kuti nhaurirano dzinge mberi pasina izvozvo hatina chokwadi kuti pane nhaurirano dzinofamba kubva ipapo dzatienda zita rakunotonderai ndemusouth africa mujobdeg
ini ndinorwadziwa chaizvo kurarama kwatinenge tichiita tiri kuno kusouth africa kana tichirarama tiri kuno south africa kunoku tinorarama zvisina kana kumhomira zvakanaka uye tinorarama tisina kusununguka saka sevana vezimbabwe tinenge tichitarisirawo kuti nyika yedu yezimbabwe ive neshanduko shanduko kana tichitaura zveshanduko tinenge tichitarisirawo zvekuti bato ratinenge takatarisirawo remdc inotungamirwa naiye nelson chamisa ndobato ratiri kuda kuti rive bato richatonga nyika yezimbabwe kuti zvinhu zvoi zvichanotifambirawo zvakanaka mukati menyika yezimbabwe tokwanisawo kubvawo munzvimbo dzatakagara kuno kunze kwatiri tokwanisa kuuyawo kuzimbabwe zvinotirwadza zimbabwe ichiita semuitiro yainenge ichiita neutungamiriri unenge uchiitwa nezanupiyo zanupiyo yatungamirira nyika yezimbabwe but haina chairikwanisa kuburisa mukati menyika yezimbabwe saka zvinhu zvinotirwadza tinokumbirawo kuti zanupf dai yange yatinzwirawo tsitsi dai yakwanisawo kusunduruka yakwanisa kumboisawo mumwe anokwanisa kutungamira nyika iyi notenda zvikuru kwazvo nekuti pawo chirongwa chestudio savings tikwanisi kuva tichitaurawo zvatinenge tichifunirawo zviri mukati memwoyo wedu totenda chaizvo ndiitwawo josa mukandienda ndiri kuno south africa cape town
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asinei chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika gavhena vedunhu realabama muamerica vasaina mutemo unorambidza kubvisa pamuviri kwese zvako kunze kwokunge nhumbu yacho ichiratidza kuti ingauraya wakaitakura mutemo uyu uri kushorwa zvikuru nekuti unorambidza kuti vanenge vabatwa chibharo kana vanenge vaitiswa pamuviri nehama vabvise nhumbu zviri pamutemo hurumende yeniger inoti mauto ayo gumi nemanomwe vakaurayiwa uye vamwe gumi neumwe havasi kuzikanwa kwavari mushure mokurwiswa nevanhu vavasingazivi muguta retongo tongo kumavirira kweniger munzvimbo iyi ndimo makaurawa mauto mana ekuamerica pamwe chete nemauto mana ekunigeria muna 2017 makateerera kustudio 7 anemi muchirongwa tanonoka hwande ndiri muwashington dc muchikamu chino tinotarisa zvaitika muamerica senator elizabeth warren vedunhu remassachusetts avo vari kutsvaga rutsigiro rwekuti vakwikwidze kuita mutungamiri wenyika vakaramba kukoka kwavakaitwa nenhepfenyuro yefox news kuti vauye pakaungana vanhu vachibvunzwa mibvunzo zvichibudiswa patelevhizhen yefox news Senator Warren wakati avasu kutambira kukokwa uku nekuti Fox News inonyepa uye irikuita mari mukukurudzira ruvengo pakati pevanhu. Senator Warren wakati Fox News inobatsira avo vanoita zverusarura. Vakati avasu kuzokurudzira vanhu kuti vatarise Fox News nekuti inoita mari mukuvisanisa vanhu nekukurudzira kuvengana pamwe chete nekunyepa. Mai varubi Alec Macheso. Sezo nguva yadi yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. America inoyambira zvizvarwa zvayo zvinoda kushanya kuZimbabwe kuti zvingwarire kubirwa uye kusagadzikana kuriko kana zvichinga zvapinda munyika iyi. Veruzhinji vanoyambira pamusoro pemakombi anonzi anosira vanhu munzira kuti vabhadhare imwe zvemari yekupedzisa rwendo rwavo. Gurukota rezvemari vamutunyuve vanoudzwa kuti veruzhinji havachina ruimbo navo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.
soku isi